Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri zvita 31/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Takataura kare nenyaya yeinternational community, ikataura nyaya yeregional community, ndokwavaka kumhanya ikoko kuti vaende vanotaura zvavanotaura. Saka zviri kureva kuti presa iri kuiswa neMDC iri kushanda, dhani yaakutanga kumhanya mhanya iko zvino.
Sachigaro weMDC yavaNelson Chamisa muAmerica vanoti mapato ari mugungano repollard ari kutambisa nguva yavo mukutsvaka hurukuro nemasangano ekunze.
Nara yakundikana kutsipa mari yemugwagwa. Zvinhu zviri pachena, zvinhu zvafumuka kuti zvinara chairi kugona kudya mari ka yairi kuwana katarisa manyaya tikuenda kumatare dzawandisa dzecorruption. Saka mari yemugwagwa instead yoenda kumugwagwa iri kuenda kucorruption.
Kanzuru yeguta reHarare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta mugore rinouya kuburikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana siyana. Semazuva ose tichanzwama meseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapato ezvematongero enyika ari mugungano repolitical actors dialogue kana kuti POLAD anoti achange achiita misangano neSADC, African Union, European Union nenyika dziri mumubatanidzwa weUnited Nations kuti atsanangure zvavari kuita. Mutevedzeri wemutungamiriri weMDC vaObed Gutu vaudza bepanhau reHerald kuti nhengo dzePOLAD dzinoda kubatsira hurumende mukuona kuti zvematongero enyika pamwe chete nokupindudzwa kwebumbiro remutemo zvaitwa. Asi sachigaro weMDC North America inotungamirirwa navaNelson Chamisa vatawanda dzokora vanoti bato ravo harinei nezviri kuitwa nePOLAD nekuti rinoziva zvinodiwa nevanhu. Vadzokora vanoti POLAD haigoni kubudirira nekuti iri kubatsira hurumende.
Taura kutaura kare kuti ngavaite havo zvavari kuita kwatiri inhambe kana vachiungana ikoko pasina MDC unova ndiwo musangano wakavhoterwa nevanhu vakawanda muZimbabwe. Saka ini kana MDC isiko.
Hamuone here chokuti iyo MDC yava kusara sure mamwe mapato achienda mberi nekuedza kugadzirisa mamiriro akaita zvinhu munyika?
Isusu hativhunduke tsanga iri mumvura. POLAD yanga iripo, yatosvitsa gore iripo. Chayakaita chaizvo chaizvo chinoonekwa chii iko zvine izvi kumhanya mhanya kwavatoita ikoku vahwande kunoratidza kuti zviri kuitwa neMDC isiri muPOLAD imomo zviri kushanda. Ukaana ZANU-PF yaakutora zvinhu zviri kutsvagwa neMDC zviri kudiwa neMDC, zvinhu zvakaita semareforms munorangarira imi ZANU of Power. Asi iko zvine zvi taakuwanzwa kuti ndova akuda kuenda kuno kuti mareforms aitwe. Isakataura kare rine nyaya yeinternational community, tikataura nyaya yeregional community, ndokwava akuda kumhanya ikoko kuti vaende vanotaura zvavanotaura. Saka zviri kureva kuti presa iri kuiswa neMDC iri kushanda, dhani yaakutanga kumhanya mhanya iko zvino. Tiri kuonawo vagutu vachimhanya mhanya vachiti ndovari kuita kuti zvinhu zvifambe. Asi nyika yese inozviziva kuti vagutu hapana chimwe chavakamboita kuisira presa ZANU-PF mhanya vachipemberera ZANU-PF vachitoipembedza. Ndo zvavanenge vachiita izvozvo. Saka isu tinofara kuti ZANU-PF iri kunzwa presa iri kuiswa neMDC. Zvakadaro tinoti ngavarambe vachiita izvozvo, asi isu hatiuyiko kana vasina kuita zvinhu zvatakataura kuti zviitwe.
Ndezvipi zvamunoda kuti zvitange zvaitwa?
chekutanga chikurusa inyaya yekuti panofanira kuita munhu ari pakati nepakati watinoti neutral moderator. Hatingati isusu Dynamo iri kutamba neCapes United. Totora former official kana official yeCapes United ndoyakuita referee ipapo. Izvozvo tiri kuramba. ZANU PF interested party. Saka haisi iyo inganomira ichizviti ndiyo moderator musangano wacho uchiitirwa kustate house kana kuti uchiitirwa kupurazi kwamunangagwa. Izvozvo hazvigoni. Saka taurawo zvakare kuti tinoda kuti matalks aya ave guaranteed ne reputable international organization or even regional organization like AU or United Nations. Pakapinda sadhaka apo tinenge tauda kunyatsoona kuti pakamira sei. Asi tiri kuda United Nations kana kuti African Union. Uyewo saka kubvira tataura kare vahwande kuti hatisi kuda power sharing. Tiri kuda a transitional authority. Vamwe vese vari kupola dhawa vari kuda power sharing. Saka takatosiyana. Saka zvinhu izvozvo ndo zvinofanirwa kuti titange tawirirana then totigara pasi totaurirana. If we as MDC, we are prepared to talk any day, any time. Asi zvinhu izvi, zvinoonekwa nemunhu wese chero neof kuti zvinhu zvakakodzera kuti ZANU iteerere, SADC iteerere, pasi rese riteerere. Zvikaitwa izvozvi, togara pasi totaura matalks, nhaurirano chaiyo chaiyo, kwete nhambe tambe iri kuitwa nePollard nana vagutu.
Takaona Sondra Perairo kuti vaimbo vamutungamiri weSouth Africa vataombeke vakauya. Chii sebato chamunotarisira kubva kuna vambeki?
Vambeki isusu tinongovataurira vakangotaurirwa zvatanga tichitaura izvozvi kuti isusu ndidzo nhunha dzedidzi. Toda kuti kuti paite nhaurirano dzinoonekwa nevanhu vose, nhaurirano dzinoremekedzwa nevana veZimbabwe, nhaurirano dzinopa tiedza kana hope kuvana veZimbabwe, inhaurirano dzinoitwa paitwa zvinhu zvitatu zvatataura izvi kuti panofanira kunge paine munhu ari pakati nepakati, kwete munhu anokwanisa kusandudzirwa kana kutengwa neZANU PF. Takachenjedza ndechakatanga. Zvinhu izvi zviri kuitika izvi zvakamboitika ende pazvakaitika hazvina kupera zvakanaka. Saka isi tiri kutaura kuti izvozvo hatisi kuda.
Hamutye here kuti sebato mungangosiyiwa makangomira mamwe mapato achironga zvinhu zvinofamba pamwe chete neZANU PF?
Vahwande, nhaurirano sekutaura kwatakaita isusu, nhaurirano hadzisi kuitirwa vachamisa, hadzisi kuitirwa vanhu vekupolad, hadzisi kuitirwa gutu kana kuti kupe. Nhaurirano dziri kuitirwa vana veZimbabwe. Saka inhaurirano dzinofanirwa kutambirwa nevana veZimbabwe. Nekuti vana veZimbabwe ndivo vakaenda vakanovhota, munhu wavakavhotera vanomuziva. Inhaurirano rudzii chii tingabude kana pakaitwa nhaurirano dzinoitwa pasina munhu akavhoterwa nemajoriti yeZimbabwe nevana vakawanda veZimbabwe? Handione paine chinobuda. Vachaenda kuvanhu, vanhu vanenge vakangovatarisa kuti chii chamuri kuita. Ndanzwa vagutu vachiti vachafamba kwese kwese vachidzidzisa vanhu nezvePollard, asi ivavo ndo vanhu vakavhotera vachamisa. Hakuna chavatambira kana vachamisa vasipo. Ende nyaya iri panapa vahwande, inyaya diki diki yakatombotaurwa nevamwe kuti chiri kudiwa muZimbabwe kungowana kuti Munangagwa, iye Munangagwa Mbune, angotambanudza ruoko rwake abate ruoko rwavachamisa. Vachamisa ndo vane masimba acho ose, ndo vane makii, ndiye mapata kii wezviri kuitika muZimbabwe.
Sachigaro veMDC North America inotungamirirwa navaNelson Chamisa vatawanda dzokora vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Nganzuru yekuti Harare Harare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta mugore rinouya kuburikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana siyana. Meya weguta reHarare vaHerbert Gwamba vanoti kanzuru yavo yakasunga kuti mugore ra2020 ichakureta mari yakawanda yekuti ivake zvikoro zvepasi zvitatu kugadziridza migwagwa yemukati meguta nekuvaka zvimbuzi zvitsva pamwe nokuwanisa vagari mvura yakachena. Ngati nzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Izvo zvinosiyana nemi ndikutoita hurongwa hwekanzuru hwebhora 2020 yatikati program of action kuti tinge tichibatsirana panyaya dzematambudziko asangana neguta. Chekutanga chandiri kuisa pamberi ndechekuti zvinara yakundikana kutsipa mari yemugwagwa. Zvinhu zviri pachena, zvinhu zvafumuka kuti zvinara chairi kugona kudya mari ka yairi kuwana mukatarisa nyaya dzikuenda kumatare dzawandisa dzecorruption. Saka mari yemugwagwa instead yoenda kumugwagwa iri kuenda kucorruption. Saka tiri kuparura chikamu chidikidiki chatichakwanisawo sekanzuru.
Muchawana kupi mari yekuti muite zvose zvamuri kutaura izvi sekanzuru vaGomba?
Tichakwereta mari yakawanda inoita about 2 million tichishandisa maprofits anobva kukambani yedu yeCity Parking tichibhadhara back to credit tichimboita road. Particularly MCBG yose tomboita maroads edu nekuvaka zvimbudzi zvitsva. Taita izvozvo tiri kuparura zvimwe zvikamu kusimbisa zvimwe zvatanga tinazvo. Tiri kuvaka zvikoro zvitatu gore riri kuuya, maprimary schools hatinova tinobvumidzwa nehurumende kuvaka maprimary church, hatikwanisi kuvaka masekendari. Tiri kuvaka munzvimbo nhatu kuwadzana tichavaka zviviri nebudiriro nekuvaka chimwe chete munharaunda yeHopley kuti tinge tichivandudza.
Kozvi zvimwe zvamunotarisira kunge muchiita mugore ra2020?
Mugore ratikubata ra2020 tiendesa mberi chikamu chatinoti regular wazise. Ichi chikamu chatinotarisa vanhu vakagara nzvimbo dzisina kutarwa. Vanobviswa, vanofanira kubviswa. Vanoregularizwa kuti tivatendere, vanofanira kuregularizwa kuti vatendere. Munyaya dzemvura, gore rinouya tikutarisa kuti tichange takwanisa kuwana mvura mudhamu yenyu Manyani. Nekutaura kwandakaita nehurumende dhamu rechivero rashomashoma tingati less than 35% in terms of capacity. Saka tikanga takuwana mvura yakawanda kubva imomo tinotarisira kuti tichapurifaya mvura inosvika kuvagari yakati wandei because kutaura kwandirikuita nemi vakomana vari kutoshanda pamoto njefri kugadzirisa maclarifier mafilters maweks ari kutotsva. Saka tinoda kuti kana tawana tanero repasi ravhurwa mvura yakubuda yakawanda takuenda muchikamu chekupowa vanhu mvura yakati o. Ndozvo zvimwe zvinhu zvatikuparura gore rinouya.
Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Herald rinoti amai Mary Mubai waChiwenga vachange vari mudare redzimhosva repamusoro reHigh Court kunzwa kana vachipiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba maererano nemhosva dzavari kupomerwa dzekuda kuuraya murume wavo uye kubudisa mari munyika zvisiri pamutemo. Mudaily News, hurumende inoyambirwa kuti zvikwata zvematsotsi zviri kufamba zvichirwisa vanhu nemabhemba zvichakonzera nyonganyonga munyaya dzezveupfumi kana ikasatanga kusunga vanhu ava. Mudaily News nekare vanorarama nekutengesa mumugwagwa veVendors Initiative for Social and Economic Transformation vanoti kana hurumende ichida kuti vabve mumugwagwa inofanira kuvatsvagira mabasa. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamukase, mamukase kuStudio, mamukase. Aiwa tinokutendai, tinoti makurukota ekupinda mugore idzva vese vanatanonoka vandivana blessing zuru vamwe vese vasina kudonha mamazita ndiitwawo varoro ndiri panodzan cape up raita sinotenda mwari kuti zvosuwa 2019 wapera zvake asi igore ndogore ranga rakaoma pamakore ese iro rino gore remaostate measures rinova gore rafa vanhu zvakanyanya muzvipatara, gore radzingwa vana chiremba muzvipatara, gore raita zvakaura kaita zvakawanda zvakaoma kusvika pakuona maroya chaiwo achiratidzira vanorwira kodzero dzevanhu. So igore ranga rakaoma zvakanyanyisa, saka tinoti Mwari vapindira.
Masera sei vashamara rekuri sei kumusha kuZimbabwe uko kuri sei mose munofara here paZimbabwe? Nhamo ndiri kusuka vanhu paZimbabwe apo vashamara, tinokumbira zvatinotaura muyo munoburisa upa maredhiyo nekuti panofiwa tiri vashamara ari vakuruwo kuno, saka tinofanirwa kuti tichizototaurawo zvezvinobudawo. Ndinofadzavo hama dzangu dzakasivanda pamwe chete naivo vamunangagwa. Ngatifarei, ngatigadzire nyika yedu inake, kupopota kuita kurevi chiuno. Ivo vachamisa, ngavari kuramba vachingopopota vana vachifa muZimbabwe. Ko vane zvitirezi vachikona kugara pacheya imwe navamunangagwa tikagara zvakanaka.
Munofara nyore vashamarari vestibizevin mose, ndomuti kufara mwezhi mupetersburg munomu. Ndoda kufarisa hama dzeshe dzinondiziyawo nedzisinengandizii. Ndinozviti kufara ndini ndinozi Joni Mulambo, vanondiziya vanondiziya. Ndofarisa hama dzeshe dziri muSouth Africa munomu. Ndofarisa karakadzai chikwata taiwanda, chikwata paida, chikwata edimo, chikwata babaishu, chikwata naishu wacho, chikwata ndozoenda kumadzisikuru. Ndinofarisa taurai paCape Town, ndinofarisa mapurisana paCape Town ipapo apo na Tennyson mwana wabhongo. Ndinofarisa vese ipapo tozoenda kuZimbabwe, ndofarisa vese vanondiziva nevasingandizivi hama dzangu dzeshe paZimbabwe apo. Ndinofarisa sekuru Matias baba akiri paDlwayo Mutumba mwana manje. Ndoenda kuMozambique, ndinofarisa vekwachikwata vese vekwachikwata pamuyambo pamuhodzi, ndinovafarisa vese vanga vafare. Inini zvangu ndinotamba nevese vese vanondiziyawo vanondizwa ipapo, ndinovati kufara. Mwari ngatitungamirire tingopesa padoko pasarapo, wokuti tiende mugore idzva mu2020 tinenge tichiti bye bye 2019, come 2020
sure. Makadini fast the 7 dinechanda ndiri kuJohannesburg South Africa. Ndinofarisa mese vashamarire the 7 dinechi, ndinotenda zvikuru nebasa rimunobata rekuti papurire nhau dzinokusa dzinepfundiso mukati meupenyu hwedu isusu vana veZimbabwe. Dai mamusipo inivesitiyesitiseve inga tingazi kuti nhau dzacho taizodziva ndiani dzechokwadi, bhikozi dzeseve ndiende kutaurira nhau dzechokwadi. Ini handitoteereri redhio Zimbabwe, yangu ndiri kumusha handiteereri redhio Zimbabwe. Sesheni yangu inobata East7 chet muupenyu hwangu, ndokuti takaura kuti ndo inotipe nhau dzechokwadi dzinoita zvese zviri kuitika munyika. Ndinoziva kuti fast7 zvinobuda, saka ndinotenda zvikuru chaizvo. Ndinotenda nekutenda zvikuru chaizvo zvokuti handingatozivi zvangu zvinotikudii nekutenda kwendinoita East7 yandinayo number 1 East7 ndotera East7 and then this support the MDC
mangwanani. Yo haini hangu ndirongo taura ninyeye uori umo unotoita kunge unopembedzwa munyika yedu yeZimbabwe. Zvakafanana nenyaya iyo zinare chokwadi inotoita uori unotosvika pakuzivikanwa nameya weguta kunzi vari kuba mari vachisadza kuunza kuti gadzirise marodzi nezvikoro kuti vachisiya vakadaro ndopaunonzwa chinzi tiri kurwisa uori saka kana vachipedza kurwisa uori uri pachena kudai wazikana nenyika yese kudai wavari kurwisa chaivo chaivo ndeupini chokwadi wedu rodhi yakaita semugwagwa wegate bridge harare unonzi hausi kufambika shandisai mugwagwa webulawayo mugwagwa unonza mari zvakadaro mabhazi mangana anopfuura nepo achienda kujoni but havakwanisi kuti vaugadzirise nemari yaunounza kudaro kwamudzidzineiko zvinhu zvakanaka zvinoitwawo nenyika dzakakukomberedza ise south africa tunzira tudiki diki chaito chaitwo hauoni kana gomba mukati mazviri but mugwagwa mukuru wakaita sewegate bridge unotosvika pakunzi ngauvharwe shandisai mugwagwa webulawayo nekuti hauna kumira zvakanaka ha nyika ife yakanaka iyi ende kana uoro huri kurwisa wachona ini handichazivi kuti ndeupu wachona ini ndofunga zvatongo zvekuti kana uri unenge wakamakwa ndiwo unonzi uri kuita uori huri pachena chaivo chaivo unosiyiwa wakadaro kusvikira pakuti meya weguta reharare akutotsvaga dzimwe nhindu dzekuti vakwerete mari vagadzirise migwagwa nezvikoro ipo paine mari inofanira kuita izvozvo ha nyika yedu haisi yakanaka haiwa ndanyara zvangu naye
manzwa pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 ndiwo maonero avanoita zvinhu ko imi munofungei tinokukurudzira kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vatambi venhabvu vanomwe vekueritiria vakaramba kudzokera kumusha vakakumbira upoteri mushure mekutamba mumakwikwi ecafa senior challenge cup muuganda mutauriri wekanzuro yezvemitambo muuganda vaismail bakaba vaudza vatori venhau kuti izvi zviri kuitika kwemakore mazhinji kana vezvemutambo vekueritiria vapinda muuganda sangano reUnited Nations Children's Fund UNICEF rinoti kurwiswa kwevana vari munzvimbo dzinorwisana kwakaitika zvinopetwa katatu kubva mugore ra2010 UNICEF inoti vana vari pakaoma pamusoro pekurwisana kuri kuitwa munzvimbo zhinji pasi pose inoti zvekare vana vari kutambudzika pamusoro pekurwisana kuri kuitika munyika dzakaita seSyria Yemen, South Sudan, Central African Republic, Nigeria, nedzimwe. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vaviri vakapfurwa vakafa mushure mekunge mumwe murume apinda mune imwe kereke kuTexas akatanga kupfura vanhu vakange vachinamata. Umwe wevatendi akakwanisa kubudisa pfuti yake akapfura murume uyu. KuNew York umwe murume akapinda mumba makange muine vatendi vechiJudha vakange vachipemberera zororo reHanukkah akabaya vanhu vashanu zvakaipisisa akatiza akazobatwa nemapurisa. Vari kuita dzidzo yepamusoro paHoward University vaCalvin Manduna vanoti izvi hazvikashamadzi sezvo vatungamiriri vasiri kuratidza chido chekugadzirisa zvinhu zvakaita sekuvengana kwemarudzi. VaManduna vanoti kunyange vakuru vemamwe makereke vanonyarara kana zvinhu zvakadai zvichiitika. Tabata vaManduna kuti tunze maonero avo.
Ndingati nyaya yakandishamisa utsinye hwakaita munhu uyu pakuuraya vanhu pakuataka vanhu asi at the same time hazvina kundishamisa nekuti climate yatiri kugara it's not the first incident in that area hapunopfuura masvondo akawanda kuNew Jersey kwakaitikawo futi akapfuura vamwe saka zvakaenderana netrend yevanhu vari kunangana nemajudha vachida kuvaitira utsinye either kuvatuka or sezvakaita ava kuita maattacks ari violent towards avanhu ndinga tiri kutanga kubva kumapolitician edu tiri kuwana vanhu vakaita sana Giuliani nevamwewo mapolitician machitaura mashoko akaipa kune vechijudha sezvo zvinongoendera mberi muno munyika yedu
haisiri nzvimbo yatinopotarisira kuti pangasvike vanhu vanenge vachida kuita zveutsinye chamunofunga kuti chinokonzera zvinhu zvakaita seizvi chii kusatya kupinda mukereke kuuraya vanhu vari kunamata
hamusi mukereke chete mukatarisa history yevanhu vanopfuura vanhu muno munyika mungayeudza umwe akanopfuura vana pacrash kusandy hook kuya kukafa vana vadiki pacheche saka havasisina kutya mwari muno muamerica kana kuti kuremekedza upenyu hwevanhu chero kwavaenda chero uri musupermarket chero uri mukereke wotogara wakavhura maziso zvinokonzeresa zvamuri kuona zvichiitika ndingati ihistory yenyika ino history yeamerica yakafanana sitereke munzira dzimwe nehistory yedu yekuzimbabwe in the sense that ihistory yeviolence nyika inoi yakavakwa neviolence zvatakangoita kumusha kuzimbabwe kuya from our foundations is the foundations of violence and it breeds a culture which they have never been able to escape culture iyoyo yekuti yekugara nezvombo zvinhu zvavanotoremekedza muconstitution mavo kuti munhu vanhu vatakure zvombo and vangopepechuata culture iyoyo so you find musociety vanhu zvasangana nemamental health issues zvanga zviri kutaurwa iko kutexas kwokuti vatsingidzira kuti munhu aitopengawo zvake aive nezvaimunetsa mentally nenyaya dzekuvenga parusaro raganda it's a toxic cocktail mental health issues racism culture of violence and nyaya vari kuti white nationalism which is racism which has become resurgent muno muamerica as the economy gets difficult for vachena vachiona maopportunities avo vaakuita mashoma vaakuact out munzira dzakasiyana siyana dziri violent against vanhu veganda sesu so it's a combination of issues zvichitanga nemapolitician anenge achifuridza achiinspire vanhu ivava kuti vaite maacts eviolence ndingati ndo foundation yacho izvatiri kuona
vacalvin manduna vari parunhare muwashington dc nestudio 7moyo
wangu unoreketa unoda kukupepeta love yako inopepeta saka ndoda kukuchengeta everyday unoniseketa zuva rangu unojeketa nyangwe zvikandirengesa ndiwe wacho unonipengesa wasandombasane mina nawe meletanane ofatlatlode mina nawe sivelengane baby wena sindoyisabengebenge ifakuduni
penge penge kamba kananakidza zvikuru kanobva kuna Titan sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau sachigaro weMDC muamerica arinoti mapato ari mugungano repoland vari kutambisa nguva yavo mukutsvaka hurukuro nemasangano ekunze kanzuro yeguta reHarare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta mugore rinouya kubudikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana siyana tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ini ndini Tsanono Kawande ndiri muwashington dc ndichiti mosara zvakanaka
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.